manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinotsangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gunyana 19 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations nhasi vachikurudzira utongo wejekerere pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasvika muNew York nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly. Vemabhizimusi voudza hurumende kuti isakurumidze kurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kana kuti multi-currency regime. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvakare kupinda nechisimba kweRussia muUkraine vachiti kutyora chibvumirano cheUnited Nations Charter icho chinorambidza kupinda mune dzimwe nyika nechisimba vachitaura kumusangano wechimakumi manomwe nesere kana kuti 78th United Nations General Assembly kuNew York muno muAmerica nhasi vaBiden vati nyika yavo yeAmerica inoremekedza zvikuru chibvumirano ichi Icho chinoremekedza ivhu redzimwe nyika kusanganisira ivhu reUkraine.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine.
Mubatanidzwa wepasi rese neAmerica unoda kuti hondo iyi ipere. Hapana nyika inoda kuona hondo iyi ichipera kudarika Ukraine. Tinotsigira zvakasimba. Ukraine mukuedza kwayo kuunza nzira dzekutaurirana dzinounza kuyanana nerunyararo rusingaperi. Russia yoga ndiyo ine chekuita nehondo iyi.
Vatu vaAmerica iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis. Than the accelerating climate crisis. We see it everywhere.
Kupisa kusati kwamboonekwa mupasi rose kuri kuitika muAmerica neChina. Moto iri kupisa masango muNorth America neSouthern Europe. Makore mashanu ekusanaya kwemvura mudunhu reHorn of Africa. Mafashamu akauraya zviuru zvevanhu kuLibya. Zvese izvi takazvibatanidza. Tinoona kuti pane nyaya yakatimirira. Kana takatadza kuderedza kushandisa kwedu marasha negasi, totanga kudzivirira pasi redu.
VaBiden vati vaAmerica inotsvaga nzira dzekukwikwidzana nadzo neChina dzisingazoita kuti pave nekusawirirana vachiti nyika yavo ichaita zvose zvinoita kuti China imire kushandisa chisimba nekutyisidzira uye ichaita zvose kuti pave nekugadzikana. Vachitaurawo kumusangano mumwe chete uyu munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres Vashorawo kusagadzikana kuri kuonekwa mupasi rose vachiti kunze kwerunyararo vari kuona kutowedzera kwenyaya dzekupesana vachipa muenzaniso wekupinda nechisimba kweRussia muUkraine pamwe nekupidigurwa kwedzihurumende kwedunhu reSahel muAfrica.
As I told in the G20, it is time for a global compromise. Politics is compromise.
Sezvandakambokuudzai kuG20, yave nguva yekuti pasi rose riwirirane. Zvematongerwo enyika ndezvekutowirirana, kudyidzana kuwirirana, utongo unoshanda ndehwekuwirirana. Vatungamiri vane mutoro wavanofanira kutambira kuitira kuunza runyararo nebudiriro zvinogutsa munhu wese.
Vaguteresi vatiwo nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze inoda kuzvipira kwenyika dzakabudirira vachiti vakawanda muAfrica havasati vave nemagetsi zvinoita kuti varambe vachishandisa marasha anonzi anokanganisa mamiriro ekunze. nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Elliot Masocha vanoti mashoko ataurwa navaBiden pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine akakosha zvikuru sezvo hondo iyi yakonzera kutambura kukuru mupasi rose.
Mashoko makuru chaizvo avataura anoratidza rudo rweAmerica kumatambudziko epasi rose kuti ange achigadzirika. Vanyanyo kutaura vakanangana nehondo yekuUkraine vachibata ivo bumbiro romutemo uri muUnited Nations unobata Russia kuti zvairi kuita kuUkraine zvakaipa.
Sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vatiwo.
Mashoko ataurwa navaJoe Biden anofadza, anoratidza kuti vaJoe Biden vane umhare hwokutungamirira. Zvakakosha kuti nyika hombe dzinonzi masuperpowers dziitewo dzichitarisa nyika diki kana kuti vanhu vaya vanenge vachidzvanyirirwa zvakaita Russia kuti inoenda kunopamba imwe nyika diki iri pedyo nayo.
Asi nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain vamashau gore vanoti America nedzimwe nyika dzekumawirira ndo vakakonzeresa hondo yekuUkraine neRussia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kumusangano uine musi weChina. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin, mutungamiri weChina vaXi Jinping pamwe nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak ndevamwewo vatungamiri wedzinyika nedzihurumende vasiri kupinda mumusangano uyu vatumira nhume. Dzingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. European Union inoti yave kumbobuda muchibvumirano chekubatsira nemari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora kana kuti $5 million kukomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Mumashoko kuvatori venhau EU yati nyaya yekushorwa zvakanyanya kweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemabatiro ayakaita sarudzo ndiyo yapa kuti itore danho iri. Mari yeEU iyi yanga yapiwa kuburikidza neUnited Nations Development Programme uye chibvumirano ichi changa chichifanira kupera muna zvita 2024. Sangano reEU rati vakaongorora sarudzo vakati ZEC haina kuzvimirira uye haiite zvinhu zviri pachena. EU yati makomishena anobata nyaya dzesarudzo anofanira kunge akazvimirira. Yati hayo yakagadzirira kuita hurukuro neZimbabwe Electoral Commission nekuibatsira kuti iitewo zvinotarisirwa musarudzo nenyika dzemudunhu nekunze. Mapurisa anoti asunga vanhu zviuru makumi maviri nemazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 22,633 pasi pechirongwa chayo cheOperation Tame the Traffic Jungle icho vari kusunga vemichikashika. Vanoti motokari mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nenomwe dzasungwa dzichitakura vanhu zvisiri pamutemo vachienda kwavasingafanirwe kuenda. Vane motokari dzemishikashika dzinotakura vanhu dzisina maresinesi zviuru zvipfumbamwe nemakumi maviri neimwe vasungwawo. Mukuziya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati.
Chirongwa chirongwa chikanesa zvikuru kunyanya kwaus nemapassengers vafambi. Asi dambudziko riri kuzongoitika nderokuti zvifambiso zvabva zvashomeka zvikuru zvekuti vamwe vanhu vari kutotadza kuenda kumabasa, vana vari kutadza kunyaa kuenda kuzvikoro, vamwe vari kutononoka kuenda kuzvikoro, vanoda kuenda kunana chiremba kana kuti tinga mushonga vari kutokundikana mpisha zvifambiso kuti vange vachienda kunonana chiremba netinga mushonga magutomo.
Ndeapi matambudziko anga ari kutarisana nevafambi azoita kuti chirongwa ichi chiwanikwe icho chichitangwa?
Chirongwa ichi chakatinakira nekuti mota dzizhinji dzanga dziri kutakura vanhu dzanga dzichikora mutemo, vamwe vanga vachisvika vanhu mumagutomo vachitiza, vamwe vanga vasatengi kana marejisi emakanzuru, vamwe vanga vasatengi kana mainsuarensi chaiwo chaiwo, vamwe vanga vabuda Majira ajijina pa mkwabu hapa. Pasina anu guja. Chirongwa chinuru waza hatu. Asi, pambere hapa. Chigona wana wachita comply. Wachitezi ramtemu. Wamu wangu wakumera pese pese wangu cha marengi. Wamu wangu wakumota zikupaireta. Wachungu takura pese pa wadira. Kuzuma prisa kawuya. Wangu wachizumanyo wachitika lami. Mkutakasia na kenda. Kini anya mkutara harari. Zuwa ni zuwa. Chato kwa fungwa kana kwa chika mungu. Mwote chitiza ama kumisa kana kwa chirongwa iki, chirongwa chiaweza kukazikana maguta unu, akasiana siana, kunyanya mkutare harari, imu mune ukurunyira, uti rani, wanimucho vai, wangu asatezo uchemu, kani wangu arutezo uchemu.
Nukufamba famba kwa mambo itaimu momo harari, zhija maona, pane cha sandu kairi.
Zhija taona mkutare harari, ngezo uti, maita kukazikana, asba apashera norutukura mchemu, mkutare harari, kena utuma apare cheki muda zungo takura pese papu warungu manisa na wani mapurisa o niyo makombi wa warungu manisa na wani mapurisa asiko na gudere harare murugu kwambika yezi.
Mutauriri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare muHarare na Marvelous Muhlanganya uye we studio 7. Tichidzokera kumusangano we United Nations General Assembly, mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vasvikawo muNew York mangwanana anhasi, asi vakawanda vanoti kuedza kukwezva vemabhizimusi ekunze sezviri kuitwa nevamwe vatungamiri kuchatinetsei nekuda kwesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Kumucheto kwemusangano mukuru we United Nations, vatungamiri venyika dzakawanda vanoita misangano nevemabhizimisi nevatungamiri vedzimwe nyika, vachiedza kukwezva mabhizimisi makuru kuti auye kuzotanga mabasa munyika dzavo. Asi vakamboshanda mubazi rezvemari uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vava kushanda vakazvimirira, vamasimba manyanya vanoti zvicharemera kuti vamunangagwa vakwanise kuita izvi. Zimbabwe yange yaudzwa kare neyakakwereta mari inodarika mabhiriyoni gumi nemasere ekuAmerica kana kuti 18 billion United States dollars kuti inofanira kuita sarudzo dzakachena kana ichida kuumba ukama nekusimudzira upfumi uye kukanganirwa zvimwe zvikwereti. Vakakweretwa vanosanganisira World Bank, African Development Bank neParis Club. Vamunangagwa vakavimbisa vakakweretwa mari ava muna kubvumbi kuti Zimbabwe yaizoita sarudzo dzakachena sezvavaikurudzira. Asi sarudzo dzakaitwa dzakanzi nevaongorori kubva kuSADC, African Union, European Union, America neBritain hadzina kufambiswa zvakanaka. Izvi zvave kuomesera vainge vadomwa nevamunangagwa kuti vabatsire kuti Zimbabwe ikanganirwe zvimwe zvikwereti. Vanoti vaive mutungamiri weMozambique vaJoaquim Chissano nemutungamiri weAfrican Development Bank vaAkinwumi Adesina, nyanzvi munyaya dzemabhizimisi uye vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havakwanise kusangana nevemabhizimisi vakawanda nekuti utungamiri hwavo hauna kujeka.
Saka hakuna munhu une mari dzake anoda kufambidzana neutungamiriri husina nduramo, husina kuchena, husina kujeka.
Vatiwo hapana muzvina bhizimisi anoda kusima mari yake munyika isingaremekedze kodzero dzevanhu.
Hapana kuremekedzwa kwenyaya yemaproperty rights munyika, hazvina kujekeswa izvozvo izvo. Matambudziko iwayo achiripo.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaSidix Muradzi kwavanoti havaoni chiedza panyaya iyi vachiti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakasvibisa chimiro chenyika zvakanyanya.
Asaka nyika idzodzo ndoo nyika zvakare dziri kusimbisa zvitsidzo zvokuti Zimbabwe inofanira kuti iite mareforms nekudzokera pamaelections chaiwa negutsa rizhinji. Saka handisi kuona chiedza chingavapo pakati pekuti Zimbabwe ingagona kuti ivake ukama wezvemabhizinesi musi nezvemari.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vanoti Zimbabwe inoda kushamwaridzana nenyika dzepasi rese, uye musangano weunga unopa Zimbabwe mukana wekuita zvekukwezva vemabhizimisi.
Varondotaura munangagwa nomunhu wose kuti wose neupi ane chake chaanoda kuvhura kana kuita bhizimisi muZimbabwe ngaasununguke kuuya. Hatitarisi nyika, hatitarisi ganda, hatitarisi kuti murume mukadzi, hatitarisi kuti unonamata chechi ipi. Zimbabwe is open for business.
Sezvo vari pazvirango zveamerica, vamunangagwa havasi kubvumidzwa kufamba nzvimbo inodarika makiromita 40 kilometers kubva pamuzinda weUnited Nations. Vatungamiri venyika dzose kunyange vakatemerwa zvirango vanobvumidzwa kuenda kugungano iri sezvo pakavakirwa United Nations pachitorwa senzvimbo yakazvimirira yoga isinei neAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Chidiki wakawanda munyika vanoti havasi kufara zvachose nemasarudzirwa akaitwa makurukota nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa, vachiti vechidiki havana kumirirwa zvakakwana mudare remakurukota. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti vamunangagwa avo vakadomwa kuva gurukota vachiri wechidiki muna 1980 havana kuyeuka vechidiki zvine mutsindo rwendo runo apo vakasarudza makurukota avo nevatevedzeri vavo. Vechidiki ava vanoti kushomeka kwevechidiki pamakurukota ehurumende kunoratidza kuti hurumende yavamunangagwa haina zvishuwo zvevechidiki pamoyo asi inazvo mukutaura chete. Mumwe wevanofunga kudaro ndivatakudzwa Ngadziore wechidiki ari mubato reCitizens Coalition for Change uye ari nhengo yeNational Assembly.
Isu tinoti kuve nevechidiki vashoma zvinoratidza kuti tiri kufamba tichidzokera kumashure. Kuti tinge tichibatana nedzimwe nyika, kunge tiine mafungiro, tinge tine tarisiro yekuti vechidiki vanopihwawo mukana sekutungamirira, nekuti vechidiki vanogona kutungamirira, munozviziva, pakapinda vana vachamisa muhurumende vachichinja upenyu hwevanhu, saka ngazvichinjwe izvozvo.
Mumwe wevechidiki mubato reMDC vaAlbert Chidakwa vanoti vakakatyamadzwa nekusanyara kwavamunangagwa mukusarudza makurukota ehurumende yavakadoma.
Tirangoona vamunangagwa chidomana paukama hwavo nemhuri dzavo vana vavo nemazisawira avo, saka vechidiki havana hatingati pane chavakabhenefita nechavakabata mukati mekudoma kwemakurukota iwayo. Ende vezanupf vacho tikuona chivhena vechidiki vacho hapana runyanya kufara naizvozvo, nekuti tangoona vamunangagwa arikungotenderedza makurukota makamhenga ari mukabhineti yavo makore gumi oro makumi nemashanu apfuurayo.
Asi vechidiki ari muzanupf uyewo ari mukuru wezvekubudiswa kwemashoko mubato iri vafarai marapira vanoti vamunangagwa vakasarudza makurukota anomwisa mvura.
Isu sebato zvanupf tiri kufara zvisina bviri nekabhineti yakasarwa navamunangagwa, nekuti kabhineti iyi inosanganisa vadoko navakuru, kusanganisa energy neexperience. Izvi ndizvo zvunhu zvinoti zvikasanganiswa nyika inoenda mberi.
Asi mutauriri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vaLenon Mazuru vanoti mikana yakawana vamunangagwa vachangobva kuhondo vari vadiki ngaiwaniswewo vechidiki vanhasi.
Zvinokatyamadza chaizvo nekutyisa tikatarisa kuti ivo vamunangagwa nevamwe vakaita sana Mai Mujuru panguva yavo vakapinda muhurumende vari vanhu vadiki chaizvo, asi nanhasi tiri kuona kuti hurumende yaiisa yagadzwa pari zvino kabhineti iripo haina kana umwe zvake atingadinongedzera uro vakati wandei vechidiki mangoiswa chemberi nehara.
Asi anorwira kodzero dzevechidiki uye akambotungamirawo rimwe remasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe Congress of Students Union vakudzai nyoka vanoti vamunangagwa vakagona.
I feel it will be unfair tikati mayouth mashoma akapinda mucabinet considering kuti most of my deputy ministers are youth. So if anything I feel kuti His Excellency actually did a sterling job.
Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reHill Zimbabwe vatapiwa naShechiriga vanoti hurumende iri kuwanza simba kumuromo sepinjisi sezvo isingamiri kutaura kuti inoda kusimudzira vechidiki asi zviito zvayo zvichitovatsimbirira.
Pamakurukota akazara kana kuti cabinet ministers aripo pari zvino, hapana kana mumwe chete zvake ari pasi pemakore 35, kunyange zvazvo pane vamwe vari kunzi vanotaridzika sevechidiki asi vakapfuura zvavo zere rakanyorwa mubumbiro remutemo re35. Izvi zvakatosiyana nemuna 1980 apo vamwe vevari muhurumende nhasi vakapinda vari vechidiki vakazokanganwa havo kusiyira vechidiki vaiva mumasure mavo kusvikira nhasi, zvichireva kuti tiri kuramba tichidzokera kumasure maringe nekusimudzirwa kwevechidiki munyaya dzebudiriro uye matangiro enyika.
Vamunangagwa avo vanova vega vari muhurumende kubva pavanhu vaive muhurumende yakaumbwa naMushakabvu Robert Mugabe muna 1980 vakadoma makurukota echidiki nevatevedzeri vemakurukota mashanu chete mwedzi uno. Vechidiki ava vashoma pane gumi nemumwe chete vakadomwa navamugabe muna 1980 avo vanosanganisira amai Joyce Mujuru, vamunangagwa Mbune, vasimba Makoni, vasidney Sekeramai, vadzingai Mutumbuka, vamoven Mahachi, vaGodfrey Chidyika Usiku nevamwe vaive vechidiki panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evanhu aratidzira mudhena muLibya nhasi achishora vakuru vehurumende zvichitevera mafashamo emvura akauraya vanhu zviuru gumi nezvitatu nemazana matatu uye zvimwe zviuru zvevanhu zvisiri kuzivikanwa kuti zviripi. Meya veguta redhena akambomiswa basa uye makanzuro akawanda akadzingwa basa uye vari kuferefetwa. Kanzuro iyi inonzi yanga isingagadziri madhamu kwemakore makumi maviri nemashanu anonzi akazodhauka ndokuyeredza vanhu. Bepa naure Wall Street rinoti vaimbo vagurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muChina vaQueen Gang avo vakadzingwa basa muna Chikunguru vanonzi vainge vaita gumbo mumba gumbo panze uye vainge vari mumiriri wenyika iyi muAmerica. VaQueen vanonzi vari kuferefetwa kuti havana kufukura hapwa here pavaiita zvepabonde izvi. Vemabhizimusi munyika vari kukurudzira hurumende kuti irambe ichishandisa mari dzakasiyana-siyana kana kuti multi-currency kusvika muna 2030 senzira yekudzikamisa upfumi hwenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wokutanga waitwa negurukota idzva remaindustry amai Stembiso Nyoni nevemabhizimusi muHarare International Conference Center. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzobina vati nyaya yemari ichashandiswa inofanirwa kujekeswa kuti pave nekudzikama kwezveupfumi, asi vati kushandisa mari dzakawanda sezviri kuitwa iko zvino kunofanira kuitwa kwemakore manomwe anotevera.
Zviri kuita sekunge isatanya yatokwana kumira iri yega. Saka kana wanga wakati 2025 mu NDS wa ngaibude ibva yanzi izo ngaitichiramba tichishandisa mari dzakawanda dzatanga tina dzedzi kusvika 2030.
Mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaMike Kamungeremu vatiwo kunyange hazvo vachiziya kuti hakuna nyika inobudirira isina mari yayo, vanotarisira kuti Zimbabwe itange yagadzirisa zvinodiwa kuti nyika ive nemari yayo. Zimbabwe inotiwo kusimudzira upfumi wayo inodawo kupinda mumubatanidzwa wenyika dzakaita seBrazil, Russia, India, China neSouth Africa kana kuti BRICS. nyika dzirimo BRICS dzakavamba banga idzvare New Development Bank uye nyika idzi dziri kukurudzira kushandiswa kwemari dzenyika dzirimo mubatanidzwa uyu chete kwete dora rekuAmerica. Dzimwe nyika dzichange dzava nhengo dzizere dzeBRICS kutanga gore rinouya dzinosanganisira Ethiopia, Egypt, Iran, Saudi Arabia neArgentina. Zimbabwe inoti iri kudawo kupindawo mugungano reBRICS. Vaimbo vagurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa uye vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vatendai biti vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti Zimbabwe ibatane nedzimwe nyika muBRICS, asi vakati Zimbabwe haifanirwi kuenda kumubatanidzwa uyu senzira yekusada kuremekedza kodzero munyika. Vabiti vatiwo Zimbabwe haisati yasvika pachidanho chekuti ishandise mari yayo mukutenga nekuti tengeserana.
Zimbabwe haina makonditions haisati yasvika pachitano chekuti ingazorere mari yayo Zimbabwe dola.
Kota rezvemari vamutuli Ncube vakatiwo nyika ichamboramba ichishandisa dora rekuAmerica kwemakore akati wandei kusvika zvinhu zvadzikama. Zimbabwe yakatanga kushandisa mari dzakawanda idzi muna 2009 ikamisa izvi muna 2018 isati yatangazve nekuda kushaya simba kwedhora remunyika. Vakamungeremo vatiwo vanoda kuti mimwe mitero iri kubhadhariswa vemabhizimusi ibviswe.
Saka tiri kuenderera mberi tichingeja pane mimwe mitero yatinofunga kuti vanofanira futi kuti vadzikise kuitira kubatsira mabhizinesi kukooperata kwaari kuita.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Macheza vati mari dzakawanda dzemitero dzavari kubhadhara dziri kukonzerawo kuti kuita mabhizimusi munyika kudhure zvakanyanya. Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatiwo kunyange vamabhizimusi vakatasana nematambudziko zvakakosha kuti vasaita unjyire.
Kukurudzira vamabhizimusi kuti pakudzimikira mitengo ivaiwo nemwoyo wekuziva kuti vanhu vatenda ndevedu. Tikavaomesera nhasi zvinozoita kuti mangwana vanenge varipo here.
Vachitaurawo pamusangano wavakokera uyu amai Nyoni vati donzvo ravo nderekuona kuti vemabhizimusi nemapazi ehurumende vashanda pamwe chete nokuvandudza upfumi hwenyika.
Together we can create an environment that nurtures innovation, fosters growth and facilitates the success of our businesses.
Pamwe chete tinovaka nharaunda inokudza mabhizimusi edu nekuti abudirire.
Vemabhizimusi vatiwo vanoda kuti dambudziko remagetsi, mvura, zvivakwa, migwagwa, uori nezvimwewo zvigadziriswe munyika, izvo amai Nyoni vatenderana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki na 8 p.m. nhasi. Tiri kutaura nevechidiki nezvemusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York kuti uri kutarisawo here zvavanoshuvira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvinodzokorora zvakare nhamba dzeWhatsApp 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations vachikurudzira urongwa hwejekerere une utongo hwakanaka pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi muNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly. vemabhizimusi voudza hurumende kuti isakurumidze kurambidza kushandiswa kwemari dzekunze kana kuti multicurrency. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda.